Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 7 Mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ini ndofunga kuti ndopanenge pane musambo wenyaya dzakawanda ipapo pakutaurwa kwesadhiki nemanyarariro avakaita nezvemaresolution. Nokuti vakangoti aiwa tarisi paripoti, asi havana kuzotaura kuti kana tarisi paripoti chaibata toti nyinayo.
Dare rinonyoresa vanoda kukwidzidza musarudzo dzemabai elections mwedzi unouya richange richitambira magwaro acho nhasi.
Tingaisa zvedu budget tikadai tikati kunoda kuitwa mari yakati, ngatizogara pasi titarise kuti tasvika papi nokusumudzira upenyu hwavanhu yatingati human development factor iyeyi kunyika dzakabudirira inosumudza vanhu vari pasi, nokuti vanhu vari pasi ndivo vanosumudza upfumi hwenyika.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inokurudzira kuti bhajeti ra2024 risimudzire vanhu vari pasi pasi sezvo vari ivo vanonyanya kutsigira mabhizimisi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nezuro yakazivisa kuti yapedza gadziriro dzekunyoresa vanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa mwedzi unouya dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemumakanzuru nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCitizens Coalition for Change vasengezo Chavangu. Nhasi ndiro zuva rekuti vanoda kukwikwidza musarudzo idzi vanyorese. Dare riri kutambira magwaro ekukwikwidza kana kuti nomination court richange richitambira magwaro awa kubva nguva dza10:00 mangwanani anhasi kusvika 4:00 masikati anhasi. Mutori wedu wenhau Godwin Mangulia anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weZEC Varodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti gadziriro dzapera uye vari kukurudzira vese vari kuda kupinda musarudzo idzi kuti vauye nemagwaro avo ese anodiwa akakwana.
Tokumbirisisa kumakandidati vauye nemapepa ose, mapepa ose toreva chitupa kana kuti pasipoti, tatisingadi driver's license.
Mutauriri wezapu vamusongelwa Njobu vaudza Studio 7 kuti vari mushishi yekutsvaga vanhu vachamirira bato iri kuti vanyorese.
Tichakontesta.
Mutauri wavachavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori weCCC vaKalipani Pugen vaudza Studio 7 kuti vachamirira bato ravo vange vari mushishi rokugadzirira magwaro avo kuti vaendese kunomination court. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa nebato ravo vanoti vachavangu haisi nhengo yebato ravo uye vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori anoona nezvesarudzo muCCC vaIan McConnell vaudza Studio 7 kuti havasi kuzorega zvigaro zvavo zvichienda kuvanhu vasiri nhengo dzebato ravo.
Naika chinhu chako chawakaruma pamazino kana ndinyiwo mukarege here chichena? Saka tarisiro yangu ndeyekuti zvechi patakabata takabata hatiregeri.
Tavabvunza kuti vachazvifambisa sei sezvo vachavangu vachiti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru muCCC vakati pane musiyano mukuru pamusoro pavo navachamisa. Nzvimbo dzebato ravachamisa dzakadzingwa muparamende remakanzuru dzaonekwa kumahofisi eZEC dzichigadzira magwaro adzo ekupinda musarudzo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheChristian College of Southern Africa, Valazarus Fauti, vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vabude pachena nezvavari kuda kuita, vachiti zviri pachena kuti ndivo vanodiwa nevanhu kudarika vachavangu.
Saka ndikuti ngavabude pachena, ngavataure zvavari kuda, ngavaudze vana veZimbabwe chokwadi. Vana veZimbabwe vane kodzero yekutaurawo, yekuisawo izwi ravo panyaya idzi, nekuti tekutanga ndeazotera kuti vapinde muparamende. Saka ngavadzokere zvekare kuvanhu.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzano PF, Vafarai Marapira, vaudza Studio 7 kuti vapedza gadziro dzese uye vanotarisira kukunda musarudzo idzi. Sarudzo dzichaitwa mumatunhu akaita seVulawayo South, Cowdrey Park, Lobengula Magwegwe, Nengeta, nemakanzuru eVulawayo neMasvingo. Sarudzo idzi dzichaitwa musi wa9 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Tadza kubata vatauriri vebato reTCCC vanoti vapromise mukwananzi navagift Ostalos Siziva kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu panyaya yekukwikwidza kwebato ravo, asi vose vange vasingadaviri nhare mbozha dzavo. Asi tabata vanongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe maonero avo panyaya yekukwikwidza kwebato reTCCC musarudzo idzi dzichaitwa mwedzi unouya musi wa9 zvita.
Kusimudza mwoyo wevanhu, ndofunga paiko zvino kuchaka chibei zuva risati rabuda. Ndiri kudaro ndingarekuti tikanyatsoongorora zvaitaurwa navachamisa maelection achangopera paya painzizvo tabikwa vaNevers Mumba vataura zvavataura. Ndainyatsoteerera nzizvo vachamisa vachiti, aiwa dzikisai hana pasi, hatisi kuenda kumatareti mhosva, tida kungomira kuti zvichingogadzirwa. Saka ipapo ndofunga panga pachapinda dambudziko rachavamo senjezo, nokuti vakanga vaita zvese zvavanogona kunge vachiita sebato rinokukwidza. Asi pakazopinda nyaya yavachavamo iyi, ndofunga yakavati vhiringei. Saka ndofunga ikoko akaka period kendi keconfusion akaka kana kufambirana nei nekuitawo munhu, munhu anongoita kuconfuse. Asi yevawandi sati kudopa yakara emusi wemugovera vakataura zvavakataura. Ini ndofunga kuti ndo panenge pane musambo wenyaya yacho kawandi papa, pakutaurwa kwesadiki nemanyarariro avakaita nezvemaresolution. Nokuti vakangoti aiwa taricipa report, asi havana kuzotaura kuti kana taricipa report taibata todini nayo.
Saka vangwenya, ipapo munofunga kuti pane chekutarisira here
pamusangano? Unoziva kuti tikateerera zvokutaurwa navanhu vakati wandei vari kutiwo ivo vanozviti vanoziva, isisu vedu kuda tinge tisingopara pamusoro, vanozviti vanoziva vari kuti ivo sadic kana yatoti yatambira gwaro riyariye yatambira yariona, tichangosara ndekuti vachitaura kuti taakudini. Saka kana bato reCCC rakanga rakagara rakamirira kuti sadic iite zvainoita zvakangonakawo, ndozvivati vatape venhau zvinokugwadzai kuti hapana chiri kutaurwa. Asi ndoona sekuti kana akamirira danho rakadaro rinobva kuresolution inobva kusadic vawandi, vanhu ngavanyarare. Zvana senjezi zvimapoto izvo hazvina basa, izvi ndezvokungokaurura kaurura. Asi kana sadic yavaka kutaura, inini makagumbuka aiwa nyararaika nokuti vakuru vavura kutaura.
Tingangofungira kuti pane zviri kuitika, kwete kungoti kunongori kungonyarara kwekuti havana hanya nazvo, pane zviri kubikwa kapo.
Kungange kuriko kunyarara kwokusaziva kuti todini, nekuti maziviro atinoitawo togozeedu kuti musangano macho momo munharaunda macho meTCCC mune kutawirana kwakati kuti. Asi dzimweni dzenguva toorangara kuti kana pane zvokutaura vanenge vatosvika kubronde hotel zvakuitwa presa mapepa naodai. Asi apa toorangarira kauti handiti vabiti vakamborona vaakaindi kuzambia vachamisa vatikaona vachimborosana navaseri vamaposa ngakufambirana nevanhu vakuru vakadaro pasina chekutaurwa. Aiwa ini ndiri kutangu inini, aiwa ndisi godobori. Asi ndikuti pakunyarara pane zvingangodaro zvakaipa, asi pane zvingangodaro zvakanakirawo wakani wakamiri wawo tinyazi kazi
kana kuchinzi mbrikucha wa raimiko tinyazi wawo zisara zi Zimbabwe masha kwa yanga wawo kupiakira mkati chipa msobe pei maniru wakatazuni
ii sema uniru wangu wawa ii wanari Zimbabwe kawazika apana nyayazi matongerwe enyika zinoko zira upibana wafi kudama kakumbuka kudama kafara ayo wazika maitanzu wani kuhine kuhigawan ii kuhine sama kusipatara kana zisina kusamba zakanaka aiwaka kwa mtongo mira oma makurano uya kaa makurari kuuya ndofunga ni kuzikama ni kutambira zinenge zaitika zakanaka kana pane chinoitwa asade ukaropa nokuti aiwa hapana matongi kuenyika anokodzera kuti vana veZimbabwe kana umwe chete achifa kana achikuvara
avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare kuHarare ne Studio 7. Guru kota rezvemari vamuchuri nyuve vanotarisirwa kutara kutura budget regore ra 2024 mumazuva mashomo anotevera panguva iyo pane vazhinji zviri kutarisirwa. Vamwe vanongorora nyaya dzezveupfumi vanoti vanyuve vanofanirwa kusimbaradza rubetsero kuvanhu vari pasi pasi sezvo varivo vanotenga zvinhu zvizhinji. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDufra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti panodiwavo mari yekugadzirisa dzimwe nzira itsva dzekurima dzekuchengeta chikafu uye kuumhwa kwebazi rinofamba richiona kuti zvirongwa zvadzikwa nehurumende zviri kutevedzerwa nenzira yakatarwa. Muzvinafundo Masocha vanoti bhajeti iri rinofanirwa kurangarira vashandi vaavo vanoti havasi kupiwa mari yakakwana.
Zvandinotarisira pabhajeti ya 2024 zvakati wandei zvandinoshuvira pamwe chete nekutarisira kuti zvinofanira kunge zvichiitwa sokugadziridza matambudziko ari kuitika muZimbabwe angava zhara nokuda kwokusapota kuchibva zvakunoita nokuda kwekuchinja kukunze kuti pabhajeti apa pangaiswa dzimwe mari dzinenge dzichida kuzondogadzirisa dzimwe nzira tsva dzokurima kana dzimwe nzira tsva dzokuchengetedza chikafu kuti paya pakunekwazoita zhara vanhu vanenge vachiwana zhara iko. Kutinotarisira zvekaro kuti matambudziko mazhinji mamwe atinovona muZimbabwe chaiwo ndokutiwo zvirongwa zvinoiswa nehurumende hazvina vanhu vanozoenda kunotarisa kuti zvaitwa here kana kuti hazvina. Tichizvitarisira isu kuti vashandi vehurumende havasi kupiwa mari dzakakwana kuti vakwanise kunge vachirarama upenyu hunoita kuti vashande mabasa namanyukunyuku. Saka zvimwe zvose zvirongwa zvingaitwa zvazvo mari dzikaiswa kwedzinenge dzaiswa, asi ruzhinji rwacho tinoona kuti hapana chinombochinja pane zvinenge zvichitarisirwa kuti zvichinje nokunenge kwaiswa mari yacho, nokuti hakuna vanhu vatingati vanozoenda kunoona kuti zvanzi zviitwe zvirongwa zvehurumende nemari dzaiswa ikoko dzazenge dzichishandiswa nenzira iyoyo here.
Dzimwe nzvimbo kana mapazi amunokurudzira kuti arangarirwevo mubhajeti iri ndeapi?
Tinoziva isu kuti vashandi vehurumende vanyunyuta kwenguva refu nenyaya yemihoro yavo. Kudzidzo uku ngakusimbiridzwe chaizvo, nokuti kusavandudza dzidzo kunoita kuti zvese zvirongwa zvingava zvinoitwa mari yese ingava inoiswa kwainoiswa, asi kana pasina dzidzo kunyanya yavanhu kuti vatambire zvirongwa zvehurumende zvokugadzirisa hungava hupfumi hwenyika kana kuti zvamatongerwo enyika chaiwo, hapana chinoitika, nokuti zvese zvinoitwa zvirongwa izvo zvinoitirwa vanhu kuti vagozokwanisa kuzvitambira nokuzvishandisa nokudada nazvo nokuzviparidza pamwe chete nokudzidzisana zvirongwa izvozvo. Saka handivoni kuchiinda pari dzedzidziso dzakaita saidzodzo, kungava kuzvikoro, kungava mumaruwa, kungava mumaguta, kungava pamatv, kungava pamaredhiyo, ngatitarise inonzi tiumbe senyika inonzi consumer confidence. Iyai ndicho chinhu chikuru chinoshayikwa muzvirongwa zvemari noupfumi hwenyika
Zimbabwe tinoita kuti tingaisa zvedu budget tikadai tikati kunoda kuitwa mari yakati ngatizogara pasi titarise kuti tasvika papi nokusumudzira upenyu hwavanhu yatingati human development factor iyei kunyika dzakabudirira inosumudza vanhu vari pasi nokuti vanhu vari pasi ndivo vanosumudza upfumi hwenyika nokuti ndivo vanotenga kunyanya vamwe vanhu vese nezvishuviro zvavanenge vachida muupenyu. Saka mari dzimwe dzinosiyiswa kunana security uko kumasoja kuzombo uko ngazviboti dzakei tiise mari kune zvinhu zvatinoona zvinochinja nokuvandudza ufumi hwenyika yedu pamwe chete noupenyu hwomunhu hwomuZimbabwe wapasi pasi aya.
Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Eric Masocha vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, kambani yemagetsi yeZESA iri kuronga zvekukwidzazve mutengo wemagetsi ichiti inoda kubhadhara zvikweredzi uye kuti ikwanise kuwanisa nyika moto wemagetsi wakakwana. Kambani yemagetsi iyi ichangokwidza mutengo wemagetsi masvondo mashoma apfuura. MuNewsday makare mune nyaya inoti dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo munzvimbo yeRetreat kana kuti kumakongo dzakapunzwa kuitira kuti kereke yava makandiwa yeUnited Family International Church ishandise nzvimbo iyi iyo inofungidzwa kuti yakapiwa kukereke iyi nevanhu veZANU PF. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vachaita sachigare wechikwata chinoongorora mabasa anoitwa nemakanzura avanofunga kuti ari kutadza kuita basa ravo zvakanaka. VaMnangagwa vati izvi zvichaitwa kaviri pagore. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vamwe vanhu mubato reZANU PF vari kutengesera vanhu mastands munzvimbo dzisingabvumidzwi. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvizame yavo vanhu yavapandukira kwai kana musina kubhadhara mari dzegrade 7 musina kupedza chikwereti zvenyu mari zautsa hakuna. Handiti makashingirira muchivhotera tichikuvudzai vhoterai CCC tichinjevo timbovonavo nhema dzake mwana yeyu imwe mukaramba yezvosi. Asi maivudzwa kuti zvikoro zvichadzidzwa mahara vachiitira kuti muvavhotere. Ko zvatinowa izvo kuti ndizvo here zvechokwadi zvaitika kusadhakuku? Kana zviri zvechokwadi shuwa Mwari vanenge vatiwa kuchema kwedu. Ko iye marambira uri kuti kudiiko naimwe farai uyo farai? Uri kuti kudiiko naiwe farai tivudzevozve. Ede, kana zviri zvechokwadi, ede, zvaiwana Mwarati. Mwari variko, Mwari havadhakwi, lililililili.
Tongokurudzira CCC kuti ngaipinde Royal Mobile Election. Bhozi ikaroregera, totopa ZANU PF mukana. Uyo anonzi Chabangu uyo mutono, hapana vanhu vanozomboisa vanohwina. Vanoisa vakatomaka ende anyizotozviziya saka. ZANU PF inyazozviziva kuti Chabangu vanhu vake vanoisa Mobile Election vahwini. Ndinobetura zvigaro zvese. Tinenge tagarirwa musoro neZANU PF. Zvinani CCC itopinde zvayo Mobile Election, vakadzingwa vacho vanyorese futi. Vanohwina ngavasambotye ngavasambotye. Bhozi vachamisa varovegera kupinda Mobile Election, oh my god. Tinoita ruhova setsoka cha.
Iri nyaya yangu iri pakutondondwa kurwadziwa ndichirino munhu unonzi Chabango chingorarama hake zvake chiita zvaanoda. Unoti pamwe pacho panozoita munhu muroika. Unoita muroi pano unonga ari kutanga uchiitawo muroi. Bhozi pakadai apa ka. Ndifunga kuti chero naiye unofila kuzwa bhoha. Munhu uyo anonyudzwa anytime. Anonyudzwa anytime.
Makadii vana sekuru hwande nevamwe vose mustudio 7. nechirongwa chakadai kunaka chamunotipa ichi. Ine zvangu ndinobatikana zvakanyanyisa kuru chaizvo nenyaya yeZANU-PF. Nokuti kutaura chokwadi, zvinhu zvose zvatinoverenga mumanyuzipepa umu nemi muchitaura mustudio menyu umu zvine zvakangorerekera kuCCC zvakaipa. ZANU-PF hatimbozvinzwi. Kana chimwe chinobuda chakaipa cheZANU-PF hatichinzwi. Asi ZANU-PF kana takatarisa iri kukanganisa zvinhu zvakawanda sitereki, iri kutotivhiringidza pfungwa. Vanhu kutonzi vawandisa vanogwara njere, iZANU-PF iri kutipengesa. Tiri kutorasa njere nekuda kweZANU-PF. Ende iye zvino tinokumbirawo kuti mutiudze kuti chii chakanotaurwa kusanitu. Zvinovanzigwei, toda kuzvinzwa, toda kuzvinzwa zvakataurwa kusanitu.
Studio makadiko, studio. Aiwa isu tinofara zvedu. Tinongotenda muchitwa nyuzi tichinjana manzwi kudai. Varume ndirikutsvagawo kubvunza kuti hapanawo here zvingaitwa, hapana here angasungisa chavangu, hapana here loya rakamira human rights ringosungisa chavangu, hapanawo here angatibatsira akasungisa munhunzi chavangu. Nekuti murume uka murume anorwadza uyu murume.
Maonero angu ini ndokuti kana ivo veCCC vakapinda mumanomination court, which means ivo vanenge vachibvuma kuti ehe chavangu ndiye sekretari wedu. Saka ivo kuti vasapinda muelection yacho zvichapa zvokuti vashayiwe majority. Saka ivo kuti nyaya yavo inake ngavangotaurirana nachavangu, nokuti tinotonzwa kutonzi pane vamwe vemucc vari vadomboonekwa vachimhanya mhanya kuti vaisa mapepa avo. Saka zviri vakutizvo chavangu vanotomugamuchira mumwe wavo.
Baba chinogurei? Very shame. Hoko ina chabangu muri kumunzwa here chabangu? Akuda kutozodzima nachamisa wacho manje kuti achigara pasi. Muri kuzviona here? Muri kuzviona here? Imi takarasimba nekuti vanhu vanogara zvakanaka muZimbabwe. Taurai kuti muCC muCCC ndio usina kugara zvakanaka. Tarisai zvakuitika izvi. Iko zvino izvi chabangu ndiye akuda kutozoita ake president abudisa jobs karaka. Muri kumbozviona here? Imi takarasimba nekutaura nezvekuti ZANU-PF namunakagwa. Taurai zveCCC munakagwa ari kutonga nyika. Muri kuzviona?
Vachamisa pane umwe mutauro wavakamboita kare wokuti mastructure tichazomaita after my elections. My elections akapera, president vachamisa organize hai zvinhu zvinoita kuti tive nemastructure isi hedu pachedu semasupporters enyu. Sezvamakataura kuti after my elections ndopachazoita mastructures, maamadini kuti muchimaita tizivewo utungamiriri hwedu kuti hwakamira so. Asi zvokuti zvabva kuna chavangu kana kuti zvabva kuZANU-PF, haa, notovawo zvinhure dzedu isu masupporters chavo chaiwe tichiposi kuti titi timbutichizeita sezvamakataura zviya kuti tichimboziva utungamiriri hwedu kuti vice president ndiani, secretary general ndiani, vice wacho ndiani, chairperson ndiani, zvichinda zvakadaro. Isi hedu toda kungozviziva izvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chemadzimai mana vanoti Tandeka Moyo, Joylin Svanda, Duduzile Svanda naZanele Manenga chinoimba musambo weacapella vachisanganisa mitauro yakasiyana-siyana yeZimbabwe cheNobuntu chiri muAmerica, umo chiri kushanya nekutenderera neurongwa hwavo hweNobuntu Annual USA Tour. Vanoimba kubva kujazz, chinyakare nekuchitendero. Ngatinzwei hurukuro yaitwa nemutori wedu wenhau Evans Sininga nechikwata ichi.
Neto ya tukuita, tuku famba state to state, tichimba, tuchita ma workshops, tuku faza vani.
Makazu tanga rinis?
Takazu tanga muna 2011.
Varuku itambira sei mamuno famo, ni manzi ya muno roi?
Varuku itambira zwaganaka, steric, and paku famba penguwa, taona uti ma friends, elu akawandisa, arimuno. And kwese kwa tino yenda masho zedu anenge aga zara and
Zenyu zhinji mune mchiemba neshona nendevele vanhu ndo vachitambirana sei ne zvamunenge muchiita izvo
nguva zhinji togona kutanga tisataya taimba totaura kuti song iyi inorevei takazonyora pakati tichifunga zvii o setaisa muprogram yedu. So by the time tichiimba munhu anenge akutoziva kuti song inorevei asi kazhinji togona futi kusaudza munhu kuti song yatiri kuimba iri kurevei toda kuti vanhu vainzwe mumwoyo mavo vega kuti zveshuwa izvo zviri kuimbwa zvandibata sei mumwoyo and kazhinji munhu anozouya kwatiri oti song yakadai yakadai pamaimba pai pai ndanzwa kuda kufara o ndanzwa kuda kuti ndicheme then most of the time unozoona kuti isong yacho ichokwadi yanga iri song yekuti munhu afare kana kuti acheme.
Pamunofamba pamunosangana netsika dzakasiyana siyana nedzechivanhu chekumusha chamunoziva chamunoti inini ndochikuru kuru chamunoona chakasiyana kuno nekumusha ndechipo?
Inini zvangu ndofunga nyaya yekuti zvinhu zvese zvinobhadharirwa. Hapana chisinga achisina munhu anochibhadhara. Kumusha unozoona chitirei favor titai even the smallest of something kana pane munhu ari kuchita ari pabasa. So even kuimba kwedu sometimes vanhu vanofunga kuti harisi basa nekuti tiri kutambawo tiri kufara uzoti muri kushandei nemi manga muchitofara nezvatiri kuita but everything chese chine dollar sign pamberi. So yeah avanhu havatore zvinhu nyore nje.
Saka muchibva pano makunanga kuti
tukenda kuCanada.
Mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu nevateereri venyu vanofarira mhanzi yenyu nevasati vakuiziva.
Tinoda kuti tinotenda zvikuru nekutitsigira kwamuri kuita murambe muchititsigira and tinokudai Eric.
Mutori muno takubatikidzai panapa chitisiyirewo kaline one chat. Karukunetsa ndeka kamunoda kungoti siutwa kadikidiki
haruti rune moyo murefu rune moyo munyoro harune godo haruna manya Harujikuzi Runo gara narini Narini, narini, narini
Runo
Narini, narini
Runo gara
Narini, narini we, narini, runo gara, narini.
Mange muchinzwa hurukuro yaitwa nechikwata cheNobuntu na Evans Zvininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare rinonyoresa vanoda kukwikwidza musarudzo dzemabai elections mwedzi unouya renomination court richange richitambira magwaro nhasi pakati penguva dza10 a.m. na4 p.m. imwe nyanzvi mune zveupfumi inokurudzira kuti budget ra 2024 risimudzire vanhu vari pasi pasi sezvo vari ivo vanonyanya kutsigira mabhizimisi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.